Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
ANC ine mavhoti akawanda inogona kutsvaga rimwe bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anoti iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1.
Zviri kubuda musarudzo dzemuSouth Africa zvinoratidza kuti ANC yave kutofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa nerimwe bato sezvo yakundikana kukunda zvine mutsindo.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika.
Nyaya yebhiri rekuvandudza mitemo ine chekuita nemasangano akazvimirira oga yokonzera mutauro munyika. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo kuverengwa kwemavhoti muSouth Africa kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo, zvave kubuda pachena kuti African National Congress ANC yakundikana kuti isvike pazvikamu zvinodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe kana kuti 50+1% kuti iumbe hurumende. Pari zvino ANC ine zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40.26%. DA ine zvikamu makumi maviri nerimwe kana kuti 21.69%. Umkondo wesizwe ine zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.66%. Ukuwo IFF EFF ine zvikamu zvadarika zvitatu kubva muzana kana kuti 3.88%. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Sarudzo hongu dzakafamba zvakanaka muSouth Africa. Pane vari kuchema-chema havo anonepapo kudunhu reWestern Cape. Ndanzwa kuti mapato mamwe havari kuona sekuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Vari kufunga kuti akabiridzira EDA haisi ANC. Asi vamwe vatungamiri vari kuti aivo panogona kunge pakaita havopo zvibingamupinyu pano nepapo. Asi sarudzo dzichitariswa nemasiro akaita Independent Electoral Commission. Havana zvichemo zvakawanda vanongoti zvabuda musarudzo ngazvitandirwe zvakada.
Ipo pakukwikwidzana kuri kuitika pavari kuita sevari kukunda ndevapi zvakamira sei ipapapo?
Tiri kuona bato reANC iro rakatariswa neveruzhinji sarudzo hakusati dzapera kuverengwa asi riri kutambira pa 40%, 41%, 42%.
Zvochireva kuti kudini izvi tichienda kumberi?
Zvazvinoreva ndezvekuti harigoni kuumba hurumende riri roga pa national level. Kana tikutarisa hurumende inofanira kutonga South Africa yese. Saka ndo mamirira zvakaita vazini.
Ngatitariseiwo kuti vakatadza kubata iyo 50+1 inotaurwa iyo kuti vakunde zvinozofamba sei papapo?
Zvinozoita ndezve zvekuti ANC ine mavhoti akawanda iyi inogona kutsvaga rine bato kana mapato anoti tikasanganisa mavhoti akawanikwa anoti ka iyo namba inotaurwa nemutemo ye 50% plus 1 vhoti wobatana wechambatanzwa
ivo vemapato anopikisa nemamwe madika yavakaramba kubatana neANC yacho zvinozofamba sei
kana mapato ese anopikisa akatenderana kuti aiwa ANC hatisikwira vanogonawo futi kubatana voumba hurumende yemubatanidzi asi izvozvo ndoona sekuti zvinogona kunetsa nekuti vanenge vachizofanira kupinda mubatanidzi vaivayo vanogona kuwandisa ende panowanirwa kudaro tinoziva kuti taura nemapopoto anowana
nyanzvi yezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa kutswane University of Technology vange vari parunare kuPretoria. Senator Murisi Zwizwai vechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vashaya nhasi mangwanani. VaZwizwai vange vari pakati pevamwe vakatanga bato reMovement for Democratic Change uye vakamboita mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa. Vanonzi vainge vaine chirwere chemoyo. Mukuzeya nezverufu urwu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaive mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa avo vavakamboshanda navo kwemakore akawanda. Muchati iregerera tichazokupai hurukuro iyoyo neimwe nguva. Toenda kune imwe nyaya. Pane kukakavadzana kukuru kuri kuitika pamusoro pedanho rekuda kuvandudza mutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira wePrivate Voluntary Organizations Act, hurumende ichiti zvakanaka kuti mutemo uyu uvandudzwe, asi vemapato anopikisa pamwe nevanotungamira mamwe emasangano anoshanda akazvimirira vachiti kuvandudza mutemo nenzira iri kuda kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu uye kumbunyikidza gwara regutsa ruzhinji. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika, vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kunoregister semaPVO, vanga vakuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndo pari kuchiwana vanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndo patiri kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maia, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
Tochinanga zvechekumbunyikidza kudziro dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change, vaPromise Mukwananzi, vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzvizwa kuti vamunangako hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iiswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema zvevanhu vanhava jaira kugadzira mapizi o vondomora mari kunze kwenyika vodya mari idzodzo isusu tingoripo ndechekuti kana munhu ati ari vavhura pizo inotarisana nezvematumbe kwenyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo iye obvatika nekusva kuti zvaapply achiti ari kuita ndozvaari kuita
zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya mutauriri weresidence association coalition for electoral reforms vamavelas kumalo vaudza studio 7 kuti kana bhiri repvo rikapasiswa vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma
izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika pane vanopa zvikafu vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko
zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANU-PF ndivo vari pamberi mukutsigira urongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Tochi dzokera kuhurukuro yaitwa na Blessing Zulu we Studio 7 nava Nelson Chamisa pamusoro pekushaya kwavamurisi Zwizwai.
Neurombo zvikuru ndinorwadziwa sekuti ndakanga ndiri munhu aitungamirira vazvizvai kubva tichipandira baba vachangirai kubva tichiri kutanga rwendo rweshanduko chitima cherusununguko ichi vakachitanga vatakachitanga takanga tine vamwe vataikokorodza tichisangana nawo vazvizvai takasangana nawo vari muHarare.
Zvii zvamunovarangarira nazvo iwo mazo ekutanga aya pachiumbwa bato reMDC?
Takatanga kuziva vachiita basa rekuti zvinhu zviende mberi vachiri kuita ndobvisa here bvisa pataiti tiri kubvisa mbatya dzezanupf tichifara nedzeshanduko vaiita zvinhu zvaifadza vanhu vakapfeka maheremeti kareko saka tine nhoroondo tinotarisawo zvavakaita zvakanaka kuti nyika inge ichienderera mberi vakanga vari MP munozviziva vari muHarare Central tikatarisawo basa ravakaita vari deputy minister wezvemigodhi tinodayira vaishanda navamupofu vari minister chemu inclusive government isuti maminista imomo tisaka vane nhoroondo yavo yavakaita zvinozomukawo mukufamba munozviziva kuti hai zvinowanikwa asi chatinokoshesa rwendo rwatakafamba tichibata pamwe chete hongu munoziziva kuti pakurima kwose murima anosangana nezvidinga mupfii pakuvhima kwese hurudza inosangana nematambudziko ainosangana nayo hakushaiki masoso kune anovhima hakushaikiwo unzwa wemupangara kune anenge achinotsvaga mhara saka hai tinotarisawo zvavakaita zvakanaka tine kurwadziwa zvikuru tine urombo kumhuri yekwazvizvai tine urombo kuna amai zvizvai nevana nevose hama neshamwari yarasikirwa nemurume uyu hama yedu shamwari yedu
vaimbove mutungamiri weCCC vanelson Chamisa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Zimbabwe. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Nzima kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Peace Hungwe vesangano reThe Peace Hub Zimbabwe avo vanoshanda vari kumaruwa ekwarusape vachiita ivo mabasa ekuchengetedza kodzero dzevanasikana nemadzimai. sangano iri rinoshanda zvakare panyaya yekuedza kukurudzira kuchengetedzwa kwepfungwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare hungwe. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu parizvino riri kuita mabasa api?
Takatarisa nenyaya yeutano hwepfungwa, tinoona kuti pane zvakawanda zvinokondiridzwa panyaya yeutano hwepfungwa, zvakafanira kumirizhongwa kwemadzimai nerunyaya vasikana, nyaya yepovhati, nyaya yeeducation, zvese zvinofidha kuutano hwepfungwa hwemunhu. Takatarisa parizvino kuno kuZimbabwe, hapana chati chiri kuitika kanangana nyaya yeutano hwepfungwa. Saka zvazvakanaka kuti hurumende, yes, our government has done justice as far as public health is concerned, kuita awareness yemalaria or COVID-19. Takaona hurumende yakamira chaizvoshandarima mapazi. Kati panyaya yeutano hwepfungwa, it's an area isiri kunyatsokuriswa budget yakakwana kana kuti effort yakakwana kana kuti attention yakakwana. Saka vanhu vari kushushikana nenyaya yeutano hwepfungwa zvichikonzera nezvinhu zvakasiyana-siyana.
Zvii zvamungatini zviri kunyanyokonzera nyaya iyoyi yekushayikwa kweutano hwepfungwa?
Tikatarisa pamapillars emental health, hatinoti mabonzo, mafoundation, nekuti zvese maactivities esatinoita in regard to mental health anofanira kunge achiitwa zvinhu zvakona. Tine sleep, kuvata chaiko, vanhu havachiwana kuvata kwakakwana. Tikatarisa the rate of crime, vanhu vari kubikwa nekubva kwenyaya dzecrime. Saka unongovata wakasvinura. Saka already people are not safe. Tikatarisa futi zvinokondidzira mental health, vanhu vanofanira kufunga kuti we are safe pakachengetedzeka. Saka people are no longer feel safe munhau yekuti kubirwa kwaulii. Tatarisa futi rimwe pila, tine pila renutrition, kudya chaiko kwakakwana. Nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi zvinoda zvakandiita zvazvo kuti discuss the situation on the ground, kuti vanhu mariko vanotambira pamwe hazvisi kuendera nemaschool fees necost of living. Vanhu vazhinji vari kurarama below the poverty line. Saka kudya chaiko chake kwakakwana hakusi kuwaniswa. Zvinhu zvakati tingati breakfast chai chai yakakwana, avanhu havasi kuriwana. Lunch iri kuroka malunch pack nevana vekuchikoro havasi kuzviwana. Maschool fees evana zvainotipa
tinoona kuti pane dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka kuri kunziwo zvakare kuri kukonzera kurasika kwepfungwa mune vamwe vanhu. Munoona sei izvi?
Ndizvozvo chaizvo. Asi tikatarisa nyaya yekutora zvinodhaka inoda kuti tinyatso kudzivikisa nazvo, tiona kuti what is the cause of effect. Tichiri kumbokonzera kuti vanhu vaike resort into drug and alcohol abuse. There are underlying issues, treatment unresolved issues from the past, kana kuti makuriro akaita maabuses and maybe rejection or neglect yakasangana nemuhudiki. Chiven pamwe kuti munhu akapedza chikoro, apedza degree, basa uye unorwana kuti hakuna. So those are some of the issues which are affecting some young people who are now resorting to alcohol and drug abuse. Saka zvechokwadi, nyaya iyoyi iri kutikanganisa zvechidichi.
Zvii zvingaitwa kuti tione dambudziko iri richigadzirika?
Hurumende yainyanya kuisa effort kunyaya yemental health. Budget yawandisa kunyaya yemental health. Noti tikagadzirisa zvimwe zvese, we cannot solve crime kana tisatisanyanyisa kufasa zviri kunyanya kukonzera. Saka number one, hurumende ngaise effort, ngaise more attention, more budget kumental health department. Zvekarezve totarisa kuti hurumende ngaione kuti maschool fees ari kuenderana here nemari dziri kutambirwa nevanhu. Takatarisa nyaya yekumhirizhonga kuvasikana nemadzimai, kuti tipedze dambudziko iri. Tinoona kuti vana ngavaende kuchikoro kuti vasaramba vari vulnerable. Madzimai ngava empowered educationally, ngava empowered economically. Saka kana mwana atadza kuenda kuchikoro musikana nekuti mubereki achawa fees, mwana ari kudzimba kuchikoro kuti mubereki haana fees, mwana iyeye atova vulnerable, mwana iyeye ava kuti abuse, mwana iyeye akutopedzisa kutora zvinodhaka. Saka panyaya yemaschool fees yakagadzirwa kuongororwa.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuona ipapo?
Vanogona kutipata parunhare 0778706518 kana pafacebook page yedu inonzi The Peace of Zimbabwe kana payoutube channel.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, tichichipiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, our lives, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nasi tine hurukuro na muzare Tendai Lynette Mudewe vesangano re African Band Spirituality Advocates kana kuti ABSA chikurukura pamusoro pechirongwa chavainacho chekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro muAfrica kana kuti African Culture Month. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzare Mudewe.
Mwetabasa makabiko ya jonga, makabiko mwenyezi.
Aiwa kuno tiriva penyu. Nasi tati tikurukure neze chirongwa chatiri kuona chamuri kumhanya nacho che kucherechedza mwedzi wamuri kuti we Africa kana kuti commemoration of African month. Mungatitaurira pamusoro pechirongwa ichi.
Tine zvirongwa zvakawanda zvatichange tichiita maererano neAfrican identity and African culture. Ndobasa ratinoita tichishanda nevana vechikoro, tichishanda nevadzidzisi, uye kuita maconversation the community to see Kurkura, Mizunaya, the Chuan, the Chibi, spirituality, the Sika, the Magai, the Mazua Pura, the Kai, the Chironga, the GCC.
Zicha is a Jamai Zizana, the Chironga.
Naya, the African identity and culture in education for national development towards the attainment of Vision 2030. Apakaka Chironga is now a GCC, the Kutu, the one who from the region of Chibi, the Kavanaya, the African identity and culture. Muzikoro mawano garamewa maribi uwa dosi nye African identity, culture and heritage. Inyaya ini integral, ini pakati kwenye chujijo shodi. Kitu wanano kwa nato bubi kwa atiti ya kutidiyani ini akabakuti. Akazia ijojo, metika ni magariro anaita mwana akakwana mwana alikunya tuziwa kuti akabakuti uye arguwe nda kuti. Saka inyaya zizinefa nato bubi kwa kwenye wanaribi mkwini nika president Emerson Mnangagwa wakatora kuti wananga wa jizishiwa mchabu.
Urumende ini shahiri kitawele pamsoro peku zizisa kana kudzidziswa kwetsika nemagariro.
Tine education 5.0 yakauya curriculum yechimanje manje. This curriculum ine heritage based yakaunza subject inonzi visual performing arts VPA subject inotangira kubva kuECD kusvika kuA level. Heritage study inotangira kubva kuECD kusvikira kuA level. Saka zvidzidzo izvozvo zvitoripo zvekuti vana vedu vange vachidzidziswa African identity uye vazive Zimbabwe in the African heritage.
Tichitarisa iwo mwedzi wamuri kucherechedza, mwedzi wedu wechirungu here kana kuti mwedzi wechivanhu kunzi unenge uchizogara kubva musi wakati kusvika musi wakati?
Aiwa, pakashandiswa mwedzi wechirungu calendar month yekuti hurumende yakati mwedzi wa May kubva 1 May kusvika 31 May inonga ichidi iyo culture month. Waita mwedzi wakuridzirwa kuti vana veZimbabwe waite maitizi yakasiyana siyana, waita zvirongwa zvakasiyana siyana nemitambo yakasiyana siyana kucherechedza African culture yedu sevana veZimbabwe. Asi isu seAfrican identity advocates kana kuti African band spirituality advocates ABSA, nyaya yeculture nyaya yeAfrican nesi yedu nyaya yeAfrican identity chinhu chatinoita azuva nezuva, nekuti identity chinhu chisingagoni kukumurika, chinhu chiri matiri. Saka tinoramba tichiita zvirongwa izvozvo zvine chekuita neidentity neculture tikawandira muzvikoro.
Saka zviri kutambirwa sei?
Takatanga nevadzidzisi vemutare district kuprimary neyekusekendari. Vakauya vashoma, vamwe havana kuwanawo sapoti yakakwana kubva kuvakuru vechikoro kuti vauye kumutambo. Bati kutsika, asi kune vakauya vacho vadzidzisi vakauya veVPA vemusic neheritage neyeculture. Aiwa, vairatidza kuti vakanakidzwa nechikamu ichi zvakanyanyisa. Vakachitambira nemaoko maviri vakatoreva kuti aiwa, manga mumburi kupi zvidzidzo izvi tinozvida. Saka ivowo ndo vakaita mapioneer edu, ivavo mapioneer vatakashanda navo avokwanisa kuendawo vachibatsirana nevamwe vavo vanenge vasina kuuya.
Aiwa, ndatenda zvikuru muzvare Mudewe, muva nezuva rakanaka.
Aiwa, maita basa vajunga.
Manga makateerera kuna muzvare Lynette Tendai Mudewe vesangano reAfrican Band Spirituality kana kuti ABSA vari parunhare kwamutare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Notenda kuna Jonga. Toenderera kumberi tichikupai mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Kupfuura nyika dzose pasi pano, America ndiyo nyika inopa rubetsero rwekubudirira nepanodiwa rubetsero rwechimbi chimbi. Basa zhinji rinoitwa ne United States Agency for International Development kana kuti USAID rinova bazi rakazvimirira rinoshanda nebazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reUnited States Department of State. Zvese zvinopiwa ne USAID kusanganisira zvekushandisa masaki emupunga kana maboksi emishonga anenge akanyorwa kuti zviri kubva kuvanhu veAmerica kana kuti from the American people. Kubetsera kweAmerica uku kunobva mukuda kubetsera vanotambura, kubetsera nyika inoda kukunda damu yakatarisana nayo uye inoda kutora nhano iri nani. Mukubetsera uku America inenge ichivimba kuti iri kuzarura maziso ekubudirira mukuumba kusununguka kwenyika dzose nekubetsera kuti dzigare dzakasununguka. Asi izvi zvinoda mari yakawanda. Munachivavhu kurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakamira mberi kwekomiti yeparamende yeAmerica inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yeUnited States Senate Appropriations Committee vachitsanangura kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachashandisa sei mari yavakakumbira hurumende inoita mabhiriyoni makumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti $58.8 billion yekuti ipiwe bazi reState Department gore rinouya. VaAntony Blinken vanoti kuti tikunde zvinonetsa panguva dzino, bazi reState Department rinofanirwa kuva nemari yakakwana, vachiti America inofanirwa kudzivirira matambudziko paanotanga kwete kumira kusvika akomba apo anenge ava kukosha kurwisana nawo. VaBlinken vanoti mumari iyi mune mari yekubetsera mukurwisa matambudziko epasi pose anobata mamiriro evanhu vemuAmerica nevanhu pasi pose, zvikuru kurwisana nezvinodhaka, vachiti mari iyi ichashandiswawo pavanhu vanotama kubva munyika dzavo kuwanisa chikafu chakakwana munyika zhinji pasi pano, zveutano, mamiriro ekunze uye simba remagetsi. VaBlinken vanoti chinodiwa zvikuru kutungamira kweAmerica nekushanda nemadzisawira ayo, vachiti utungamiri hweAmerica hunodiwa pakugadzirisa dambudziko rokusagara zvakanaka kwevanhu pasi pose kusanganisa kuSudan neHaiti uko mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vakasiya misha yavo, vazhinji vakaurayiwa uye kurwisana nematambudziko asingagoni kurwiswa nenyika imwe chete kusanganisa kuwanikwa kwechikafu chakakwana, kupinduka kuri kuita mamiriro ekunze, uori nezvinodhaka. VaBlinken vanoti America yakagadzirira zvakakomba mukuvaka zvinodiwa pamwe nekuumba usawira nevamwe kusanganisa kuEurope, kuAsia nekumwe. VaBlinken vanoti zvakawanikwa neAmerica izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa.
Tinotenda tanonoka. Topendera tichitarisa kusamira zvakanaka kweupfumi munyika, kunzi kopa nzvimbo dzakawanda dzinoitirwa mitambo kana kuti theatre kuti dzive matongo kana kuitirwa zvimwe zvinhu zvadzisina kuvakirwa. Tinzwe zvizhinji kuna Pasimo Ndlovu.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko mumasvingo Theatre and Arts Club, iyo inotungamira zvirongwa paCharles Sostin Theatre, vaEmmanuel Sakala vaudza Studio 7 kuti
we let out our place to churches or some people let out my events so that at least you can get some income kuti kwanise kumaintaina nzvimbo yacho.
Mushandi mukuru paCotroid Theatre kwaMutare vaHenry Tsopotsa vanoti vachiri kuita hazvo zvemitambo, asi nekuda kwekuti hazvisi kuunza mari yakawanda vave kuitawo zvimwe zvakasiyana-siyana. Nyanzvi inongora nezvemitambo vachitungamira sangano repikicha Africa vaIgi Matope vanoti
ndinoona sekuti mamiriro akaita upfumi hwedu senyika ari kukonzereswawo zvakare kuti mitambo yakaita setheatre inge ichidzikira.
Asi munyori anongorawo nezvemitambo achishanda neIntwasa Arts Festival kuVulawayo, Reston Vaya anoti masangano anoita zvemitambo anogona kuwana cheuviri chete kana achikwanisa kugadzira zvirongwa zvemhando yepamusoro izvo zvinozokwezva veruzhinji. Vachitaura neStudio 7, nengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inoona nezvekufambiswa kwezvirongwa, vamakasikora vanoti sangano ravo rakatonzwa zvichemo zveveruzhinji vanoita zvemitambo, vakati zvakakosha kuti paumbwe homwe yekubatsira vanoita zvemitambo.
chiwo chedu njete kuti tingeti ne Arts Development Fund ndo yekutizvo kana mavenyu aya achida kubatsirwa akwanisa kuita apply achibatsirika
hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitambo muzvare Kesty Coventry kana munyori mukuru mubazi ravo vaNicholas Moyo sezvo vange vasingadaire nharembozha dzavo asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemakurukota avo vave nemakore akawanda vachivimbisa kubatsira vanoita zvemitambo asi pasina chiri kubuda kunyange paine mute munyika panyaya dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achityora vanhu mbabvu nekuseka Lenmo Jonasi wekuchimanimani uyo ave kugara kuAmerica akasimudza mureza wenyika kumakwikwe pamusorosoro America's Got Talent apo akapiwa tiketi repamusorosoro kana kuti Golden Buzzer kuti apinde muchikamu chinotevera chemakwikwi aya ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Na iyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuhlangula 2024 ngoGibsdube. Endabeni zethu namhlanje.
I-ANC iphakathi kobunzima obukhulu kakhulu ngoba abala-bargaining power, abalama-numbers. Abantu abalama-numbers, mo-EFF, mo-MK, layo i-DA.
Selehlulekile ibandla le-African National Congress elibusayo ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende kule-South Africa lilodwa.
Iklasi ngayinye ngayinye uthola ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili eklasi ngaphana sokuyamela abantwana bafunde befulathelene.
Abantwana abaningi eNkwali Primary School eGwanda South ngabanazindlu zokufundela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selehlulekile ibandla le-African National Congress ebelibusa kwele South Africa ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende lilodwa kwele South Africa. Abezindaba abe-Associated Press labe-Reuters babika ukuba asebaliwe phose wonke amavoti okhetho oqhutshwe ngolwesithathu. Kubikwa ukuba ibandla le-African National Congress lamavoti edlula kancane okuyisilinganiso songomathumi amane ekhulwini lilandelwa ngele Democratic Alliance elamavoti angamajumi amabili lanye ekhulwini 21%. Ibandla le umkhonto wesizwe elisanda kubunjwa ngowemongameli umnumzana Jacob Zuma lona lilamavoti ayisilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini 14%. Ele Economic Freedom Fighters elikhokelwa umnumzana Julius Malema lilamavoti afika phose isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 9%. Kusobala ukuba ele-ANC kuzamele libambisane lamanye amabandla ukuze libombe uhulumende. Akukaze kwenzakale lokhu selokhu ele-South Africa lathola uzibuse ngomnyaka ka-1994. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
I-ANC iphakathi kobunzima obukhulu kakhulu ngoba abala-bargaining power, abalama-numbers. Abantu abalama-numbers, mo-EFF, mo-MK, layo i-DA. I-ANC ayingeke enelise ukuthi ibuse yodwa. Yebo kuma-province anjengaboLimpopo, Free State, bazabusa bebodwa. Kodwa kwamanye ama-province lawo kuzaba nzima, onjengabo-Gauteng, okuyi-economic hub kuleli lizwe kuzaba nzima. So, national government sizabona ukubana bazafanele baqale ukukhulumisana lamanye ama-political parties ukuthi balibusiliswe.
Yes, siyabona i-Democratic Alliance ithi nxa bengakhulumisana le-ANC bangakhulumisana nje bekhululekile, kodwa ke nxa sokubuya i-MK ithi phela kumele vele uRamaphosa angabi khona. Khonapho-ke kuzokuhlupha.
umuntu oku center stage lapha nguRamaphosa. IDA siyakwazi ukuthi kayithandi ANC ithandela uRamaphosa. Kuzothi la ababanye balenkinga lomnumzana uRamaphosa. So yikho lapho esizabona khona esefaka ama conditions anjengalawo ukuthi umnumzana uRamaphosa akathi step aside. I think lakho within i-organization ANC kuzaba lembuzo thize ngoba uzakhumbula ukuthi umnumzana uZuma bamkhipha bethi abangeke baqhubeke laye ngoba uyi-liability. So kuprove ngekhathesi ukuthi umnumzana uRamaphosa ube yi-liability enkulu. So i-possibility yokuthi from within kube le revolt. Asingeke siyirule out.
Ngizongathi ke nxa kungabekwa eceleni uRamaphosa abangamkhangela khona pombani.
Uma sikhangele ama-dynamics awe ANC khathesi umnumzana Paul Mashatile angathatha over as upresident. Kodwa siyazi ukuba namaqembu anjengabo Democratic Alliance kawamfuni bahlala bemdingela amacala ukuthi kunezimali ayezithola u-corrupt and stuff like that. Lanxa lawo ma-allegations engaprovwa e-court kodwa siyazi ukuba nayinto abahlala bezireyiza yikho ubona ke be befuna ukuthi baye ku-coalition ukuze baprotecte umnumzana uRamaphosa.
Kungaphumelela konoko?
It's possible. So kusiya ngokuthi umnumzana uRamaphosa wenelisileni ukukhonvinsa abantu within i-ANC ukuthi baye ku-alliance le-DA. Kodwa phela sikhumbule ukuba ne-ANC majority of its members ngabantu abamnyama and DA majority of former members awo ngabelungu njalo i-DA continuation of national party. So i-ANC as an issue of immorality are they prepared ukuthi baye ku-coalition ku-alliance lama former apartheid activists? Asazi ke khonapho silinde ukuthi sibone.
Umnumzana Fortune Mlelazi yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kule-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uselibhekise kwele-South Korea lapho kuza kuqhutshwa khona umhlangano omkhulu wamazwe la welizwe leli lamazwe wezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba kuzahlolisiswa ezamabhizimusi lezombusazwe emhlanganweni lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abezim live. Idolobho lakoBulawayo namhla lidakazelela iminyaka elikhulu lemajumi amathathu yokubunjwa kwalo 130 years. Bekulomcimbi omkhulu namhla edolobheni leli lapho kukhulunywa khona ngembali yakoBulawayo. Abaphathintambo bedolobho leli bathi kumele lihlale lihlanzekile njalo babona ukuthi lizathuthuka ngemfanelo ngokuya kwesikhathi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selilobe isivumelwano sokubeka phansi izikhali esithakazelelwa yiHamas kanye le-Israel. Kodwa kwaziwa ukuba kuza kwenziwani ngodaba lolu. Ele-Ukraine lidinga uncedo lwezikhali zemoyeni kulandela ukubhonjwa ngamandla ngele-Russia. Lithi liwise amabhomba ohlobo lwama-missiles angamajumi amathathu lanhlanu aphoswe ngele-Russia elibhomba kakhulu izitichi zomlilo kagesi.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wakubimbula.
Lamlela ntwandwe,
kweze maphandleni abafundi besikolo seNgwali Primary School sebefundela egcekeni ngenxa yokusilela kwezindlu zokufundela. Abazali abalabantwana abafunda esikolo lesi bacela uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Kubika uAlbert Ncube.
Abafundi kulesi sikolo bafunda befulathelene endlini yokufundela eyodwa ngesikhathi umuma omkhathi ungenzi kahle kuthi abanye bafundele phandle. Akumangalisi ukuthola abafundi abafika amajuma esishiyagalombili 8 lababalisi ababili endlini eyodwa okufundela esikolo seNkwali Primary School eGwanda South. unkosikazi Kilebogile Ndlovu oyisakhamuzi seNhwale uthi isimo kulesi sikolo siziswa usizi ngoba abafundi beminyene kakhulu.
Iklasi ngayinye ngayinye uthole ukuthi labantwana abakwana amaklasi amabili. Eklasini laphana sokuyamela abantwana bafunde beflathelene, enye iklasi ikhangelele enye ikhangelele. Abakufundayo abanye bayasebengasazwisisi lokudlala kucina kusiba kunengi phakathi.
Umgcini sihlalo wekomiti abazali besikolo seNhwale umnumzana Obert Ndlovu uthi isimo salesi sikolo sizadala ukuthi abafundi bengaphumelela ezifundweni zabo.
Uthola kwenye indawo bengu-87 abantwana beminyene. Isimo esikiso si-affecta abantwana ezifundweni ukuthi le mpumela yabo ayisozibe yimpumela enhle.
UNdlovu uthi okwamanje badinga uncedo lokwakha ezinye izindlu zokufundela. Ukansila kaward 24 eGwanda South, Mnumzana Ntokozo Ndabalime, udabo gatsha lwezemfundo, bake bavakatshela kulesi sikolo bezobheka isimo.
Bathola beminyene, class engathi angu-4 afundela phandle, aswele indawo yokufundela.
Unkosikazi Thando Mawuba, ongumsekeli kanobhala wenhlanganiso yababalisi, e-Educators Union of Zimbabwe, uthi ziningi isikolo ezibhekane lodubo lweNhwale. Esabelweni sezansi emaNdebeleni.
Udubo lokusilela kwezindlu zokufundela kwabantwana lubhahile ezikoleni ezingasezansi emaNdebeleni. Kwesinye isikhathi ukusilekala kwezindlu lokhu kubangelwa iziphepho ezathatha izindlu zokufundela.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Dawungana Ndoro uthi bakhangelele ukwakha izindlu zokufundela ezingama500 kusiyaphela umnyaka ozayo ikakhulu emaphandleni. Uthi njalo isikolo ezilabafundi abaningi zilakho ukufundisa abanye ekuseni kuthi abanye bangene emini lalo bevuma ukuthi lokhu kungaba nzima emaphandleni lapho abafundi abahamba imango emide besiya isikolo. Abafisa ukuncedisa isikolo seNhwale balakho ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yabazali uMnumzana Ndlovu unombolo ezithi 263 712 731 224 263 712 731 224. Kusenjalo zidlela evalweni zakhamizi ebuvuma eGwanda South kulandelwa ukudutshulwa kwesomabhizimuzi. Umnumzana uNkemesi Maphosa oleminyaka yokuzalwa engama27 ngensonto ebusuku esidolo sakhe. Isikhulumeli samapholisi eGwanda South unkosikazi Loveness Mangena uthi uMaphosa udutshulwe kanhlanu emzimbeni wabhubhele UBH koBulawayo ngoMvulo. Ukhuthaza uZulu ukuthi asebenzelane lamapholisa ukubamba lezi zigelekeqe ezingaziwayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda, ngi-Albert Mube.
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje sixoxa lamalunga enhlanganiso ye-Youth Affairs alapha eMelika ukuzoxhasana labanye emakolitshini besabelana ulwazi kwezamasiko, ezamabhizimusi lemfundo. Umqalisi ziba ngunkosazana Paula Paloma ofundisa umculo esikolo se-Inala esigodini obuye labanye babafundi bayo.
Ngiyelapha elizweni lase-America nge-Youth Ablaze Exchange Program. So i-Youth Ablaze Exchange Program iyahlangahlanganisa ama-talents and iya-nature ama-talents nje. So mina ukuza kwami lapha ngibuye njengombalisi we-Inala High School, which is part of the program. So ngumbalisi we-music. So since i-cultural exchange lay izabe ihlangahlanganisa ama-talent, ihlangahlanganisa njalo sizabe siba nature on their careers, what they want to do in their careers. They are here to find out ukuthi bona bangobani kahle kahle with the kids labo esifike labo lapha.
Ye, nxa lapha ufundisa ezomculo.
Ye.
Yiwuphi umculo kahle kahle okhangelayo? Lemgido yangkhona konke okuhamba lakho ngasichazisela kabanzi.
Emculweni ebantwaneni bami laba embuye labo sizabe sihlabela ulimi lwethu kakhulu. ulimi lethu lesindebeleni ulimi lethu lesishoneni njalo so sizabe sichaya hawo ongungu sichaya konke nje amahosho amamira
imgido yipi
imgido silazi imgido yesintu sila isintu sesishoneni sila imgido yesintu yesindebele hayi khathesi nje sibuyelazo zona lezi zichisha leza khathesi nje
kuyini osowakutholayo singathi ngesingisi achievement
ekuqaliseni I got my first nomination here NAMA Awards in Zimbabwe eyayinye best actress which I didn't win but it was an achievement it's a nomination mm-hmm. and then I was part of the video Gacha Praiser which has 13 million views so I to me kwakuyi sibili kuyi achievement enkulu kakhulu and then ngikhangelele njalo to be part of a lot of videos to be part of ukuekta njalo phambili sahlangana ukutheni sasisenza enye project Higher Life Foundation and then that's when esahlangana khona I Higher Life Foundation is a big project ilobu econet konapho but yenzwa ngo Mrs. Masia so yikho lapho esahlangana khona sabonana our talents and then sasizoba part of the music video ngaba yi main actress khona phansi
omunye njalo okulolu hlelo lwe youth ablaze Nkosazana Blessings Mhlophe owazalelwa eSouth Africa kodwa ehlala khona pha eMelika.
And I'm really happy to see that there's a lot of women in STEM. I feel like that's something that we need a lot of representation for women in STEM, especially like to more underdeveloped countries.
Futhi uyathokoza ngokuthi nxa esethekela amanye amakolleji bakhona abesifazana abathatha izifundo ezifana lezakhe njalo ufisa babe bebaningi kakhulu abavela kwamanye amazwe.
Taking my knowledge from pharmacy tech and broadening it up to become a pharmacist. I would want to like after I get my degree to go reach out to different countries and actually just do my practice over there.
Nkosazana Mhlophe uqhuba izifundo ze-pharmacy njalo ukhangelele ukwenza as a chemistry. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumnumzana Mlungisi Mhlophe oweZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC, ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, uhlelo oluphathelane labesifazana.
Siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga, wothi ngike ngivulele inkundla, okwamanje uChris Gande.
Ngani tsona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Pitisela Ngoko oseke wavotisa ngapha kwelemelika
ukwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga
ya ungasitshela ukuthi ungomunye wabavotisileyo lapha eMelika ungasitshela ukuthi kuyini okubonile
okokuqala lapha akuvulwa izincwadi kusetshenziswa icomputer umuntu uyafika nje bembuze imbuzo ethile bayabuza isifungo sakho negama lakho bekubuza iminyaka yakho lekheli lakho bakubuza nje khonokho bakukhangele nje lapha emthimeni nje bayacompare nje bayaqhathanisa ukuthi okukhulumayo yilokho yini okuphuma emthimeni ngemva kwalokhu basebe kule phepha nje abaliprintayo besebe kunika-ke iphepha leliyana ubususa yini ukuthi hayi lokho kusephepheni ipho kanye okuhamba wena ususiya kutafula elilandelayo lapho ozaphiwa khona esingathi yi-ballot ekuvota lapha eMaryland uyakhetha ukuthi kumbe ufuna ukuvota emshineni kumbe ufuna ukuvota ngephepha ngokwalo so lapha abavotela emshineni bayaphiwa nje ekungani i-passcord ebesusayifaka-ke emshineni i-information yalana efana nale ekubhalot elisephepheni iyaphuma nje ubeselokhu ukukhetha-ke ubotobotoza ukuthi hhayi lapha ngivotela lo ngivotela lwana ngivotela lwana ungaqeda usuchaya usubmit
impumela siyasibone ingani ihle iphume khonapho napho ukubone njani ukuthi kathi impumela yokhetho kungani iphangisa
njengoba ngisile ukuthi ungavota ngelokhulu ngomtshina ubusu senzo submit kuyabe kunje lokhu kukubala kufaka ama total kodwa abavotisayo abanelisi ukubona ukuthi ngubani okhokhelayo kubukani sethole amavoti amangaki ikanti abana abavota ngephepha esingathi manual ballot ngase kodwa ukukhona lapho ofaka khona komnye umtshina oginya iballot esingathi lapha bathi basebenzisa ibizo lithi scanning they scan iballot bese belifaka nje kwekunye ingcebetho ngaphansi ekhongozelayo la khonapho ama-total abe elokhu esiba khona lini elivotisayo eliyabe likubona inani labantu asebevotile liyabe lingaboni inani lokuthi sebevotele bani nxa ukhetho soluphela lapha eMaryland luphela ngo-8 liyake seselihamba-ke selisiyasayina ukuthi seliqedile ukuvotisa sebe sithi khona kulo mtshina wakhona kule bhathani yakhona nje uqale yasithi close the poll ungavele uvale ama-polls ukuthi kahle singalesi sikhathi abasavumela ukuthi uvote omunye umuntu sokusiba khona lapho-ke ongaprinta khona ukuthi send the outcome ungavele uchaye-ke nale ibhathani naleyo konke sokuthunyelwa khonapho nje within a minute kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uphumele okungakanani kodwa abavotisayo alenelisi ukubona as ilanga leprogressa eliyalibona kuphela inamba yabantu asebevo
asithi thina kusekhaya lapho okungacisha khona amandla kagetsi akungeke kwaphazamiseka na
ye kuyaphazamiseka kodwa imitshina yakhona injalo ilama-battery ayenza i-backup abe khona asithi sisebenzisa imitshina le ekhaya sukubone liyala liplugile emagetsini kuyabe kufanana nje lama-battery ekhalana uthi angayo esola liplugile nje khonaphana ama-battery ami lawo abe-charge la ma-battery akhona alamandla ukuthi akwanisa ukwenelisa ukuhamba okwamahola angu-20 hours
likhona yini ixesha lokuthi umuntu aqilibezele
into esengayifundayo ukuthi omaqhingase la maqili bakhona yonke indawo okwamangalisayo oqalayo ukuthi thina lapha eMaryland njalo ngikhuluma ngisithi eMaryland ngoba eMelika imithetho iyachiyana nge-state by state kulamanye ama-states ukuthi bafuna ukuthi ubuye lesithupha kumbe icengelelane lokuchayela i-driver's license eMaryland awukhaleli kubuye uthwele i-driver's license kumbe isithupha sakho uyazibuyela nje wena mathupha so okusizayo ukuthi nasubuyile laphana njengoba ngithi ukuthi bazafika bethi unguzibani wena ubusutshela sibe-charge laphana ikheli lakho mbani subatshela bayabona laphana wazalwa nini subatshela bayabona laphana engakwaziyo khonapho ukuthi ungafunda okomunye ube la information yane yomunye ubuye wena sukhuluma suzenza yena angazi kumbungenelisa khonapho kodwa okwenzakalayo ukuthi awenelisi ukuvota kabili hhayi kulokhu ngeke uvaliwe ngokomtshina lwane ungavele uvote uyasuvala ibizo lakho kulabanye abake becele ukuthi bethunyele ama-balloting khaya ukwenza ukuthi bevote bengikhaya ungenza njalo ubusukuya mathupha umtshina lwane uyahle kuphikha ukuthi ngelanga elinde wena sakuthumela ibhalot
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
yebo salani kahle balaleli lapho khona uma kulo khetho hamba uyevota ngoba ivoti yakho
lo-ke bengungumnumzana Phithizela Ngcobo ebesixoxelayo ukuthi lelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
ye siyabonga kakhulu Chris Dande ungathinwa lakusasa abantu abaningi emaphandleni kabayisebenzisi imali entsha yohlobo lwe-Zimbabwe Gold kumbe i-ZiG ngenxa yobuzima bokusebenzisa omakhalekhukhwini ngendlela eqondileyo basebenzisa idola leMelika amaranzi lamapula kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi kabasebenzisi ngitsho nakancane i-ZiG ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amagagasi bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela induna ufuyana wesigabeni sekezi uthi kunzima ukusebenzisa i-ZiG emaphisa lakwezinye indawo
izitolo eziningi esizisebenzisayo izitolo ezine emakhaya yona nje umtshini wokuthi umuntu uyaswayipha imali awukho ngoba le network vele ayikho itsho inethwork yokufona xa umuntu uthe wamtholayo kule nhlanhla ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele abayisebenzisa i-ZiG ukuthi uzisebenzisa i-ZiG kufanele ukuziye emaphisa amaphisa yi-Gold Point yethu eseduzane yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona kodwa-ke lakho kulesi silelokhuza enkulu kakhulu nge-network usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya kona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni emathreleni uthi uma suyashayisa kuthi inetwork ayikho ivele ingekho yona leyo network ngoba vele iyahlupha lanxa ungaswayiphi so iyinto enkulu yona leyihluphayo kakhulu kodwa ngiyangizwe ngapha kobulawayo kuthiwa hhayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu kuyakhathaza kakhulu
uvuyana uthi basebenzisa imali ejiyeneyo
sisebenzisa kakhulu amaranzi bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranzi ngoba abantwana bakithi abaningi bazinzile kwele South Africa so yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela ihloko zabo ezingapha emakhaya so yes iyo isebenza kakhulu
bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe Bulilima Bidbridge kwanda South insiza nkayi Lupani lezinye okungasetshenziswa khona imali le omunye wabangayisebenzisiyo izigi umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane
ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi izigi le sisebenzisela imali yethu le esiyaziyo esiyithandayo idola leAmerica lerand yikho esikusebenzisayo izigi leli hatshi asikaliboni nxa unokuthi nxa ungathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni yikho lapho esasibone abantu belithwele ngeke ngaba nalo mina i-10 zig ngafuna ukuthenga estradini umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wathi 5 rand le kukhanya lami kwampithikiza even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalamapentsheni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama-airtime kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa izigi leli ngedola leli esilisebenzisayo le-America kumele libe yi-13 zig lamasenti phezulu kodwa uzabe kutshela ukuthi hayi idola liyi-10 zig vele nje hayi ukusebenza kwalo hayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sisisebenzele idola leli impuphu nje kathe siyindlala sithiya ngayi iloku i-American dola leli sisebenzela kuhle kakhulu thina idola
uthi bayayisaba imali le
siyesaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo kade siyindlala abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo abanye bathengisa inkomo abanye bathengisa obabhema abanye imbuzi kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngezigi uthi usulitholile izigi lelo uzosokuthiwa selifile ngoba irate yalo siyayizwe iyafluctuate ungabala lapha kubo-social media uzokuthiwa imali yangikhona iyabophisa labantu ababotshwayo manje siyesaba vele ukuthi asiyithembanga imali leyo so hhayi emakhaya lapha thina hhayi kulokhu kunomali sizisebenzisela nje i-American dollar lerand hhayi izigi asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyayenelisa ukuthi sithenge impuphu kuthengele sibhadalele abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hhayi izigi thina sikaliboni ngapha emaphandleni
uhulumende uthi kumele izigi isetshenziswe ilizwe lonke sekubotshwe abantu abafika phose 100 abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingugibs dube kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uziboniso Phumuzile Dube ozibiza ngegama lokuthi Barry Mr Zibo emculweni ihamba leqembu lakhe elenduna zedale nawe ngixoxa lontukameli Gomo westudio 7 ngedlaladela lakhe elitsha
ngiyabonga mphakathi ngidabuka endaweni yaseLupane emagondeni amade ku-BH66 edlandanda area kumathokotha wathi endaweni awayibiza we-gym dlankulu sengila ama-albhamu amathathu namasingili amathathu eyodwa ngayihlabela inkulupane squad le-DVD eyodwa
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Baxhumana lami enambeni ethi 0027 634341102, kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mr. Zibo and Induna Zedale, kumbe baye ku-Facebook page ethi Barry Mahole Mabovela Dube. Ngidlala ingoma zami zethekakala ku-more than 50 online platforms, YouTube, Deezer, IGT, Amazon, TikTok. Lapho nje ngacabanga ukuya khona uyafika ubhale uthi Barry Mr. Zibo.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela la mazwi ukuthi abangasazi ukusapota iqembu likaBarry Mr. Zibo ezindlela zokudlala, ngoba lokho esengikwenzile ngokunye kwakhona kukhulu kuyeza. Njalo ngiyabathembisa ukuthi njengoba ngaqala from the first album ukusiza kwesibili ngihamba ngiphosela ingoma eyodwa yesilungu, ngisala kuqhubeka futhi ngikwenza lokho lalo nyaka izoba khona futhi ingoma yesilungu eyodwa ku-albhamu ebuyayo.
Jawa kulo jagaleka singayihlwa izihlobo sesikhangela indaba ezigokela namhlanje. Sebe sihlulekile abebandla le-African National Congress ukuthola amavoti angenza ukuba libumbe uhulumende kule South Africa. Sigqiba lapha kuhlelo lethu lamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.